Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 26, 2018, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I Emerson Dambudzo Mnangagwa.
Ini Emerson Dambudzo Mnangagwa ndinopika kuti semutungamiri weZimbabwe ndichavimbika kuZimbabwe uye ndichachengetedza bumiro remutemo.
Va Emerson Mnangagwa votora mhiko semutungamiri wenyika kuNational Sports Stadium nhasi.
Takabuda musarudzo nezvekuti takahwina sarudzo idzi, and tinotenda vagari vemuZimbabwe zvizvarwa zvemuZimbabwe nekuvhota zvakanaka zvakadai. Tine urombo zvikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowana kwakumbunyikidzwa kana kubirwa.
Asi mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voramba kutambira utungamiri hwavamunangagwa vachiti vakabirira sarudzo.
Tandinonyatso kuona chingadziswa nevanhu kuti munhu unogona kushingirira uye kuti maofices ekuseva nyika akawanda.
Senator John McCain avo vaimbotaurawo zvakanyanya nenyaya yeZimbabwe mudare resenate remuAmerica vanoshaya nechirwere chegomarara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vagadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa musi wa30 Chikunguru. Musarudzo dzinonzi nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Asi vamunangagwa pavanga vachigadzwa vadaidzira kuti vanoda kuti nyika ibatane ichifambira mberi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya izere nezvekugadzwa kwavaEmerson Mnangagwa.
Vamunangagwa vatora mhiko yekutungamirira nyika pamberi pemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava pachiitiko chaitirwa munhandare National Sports Stadium muno muHarare nhasi.
I Emerson Dambudzo Mnangagwa.
Ini Emerson Dambudzo Mnangagwa ndinopika kuti semutungamiri weZimbabwe ndichavimbika kuZimbabwe uye ndichachengetedza bumiro remutemo.
Help me God.
Vachiturawo mashoko mushure mekugadzwa kwavaitwa vamunangagwa vatenda veruzhinji nekuvavhotera musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vakati zvesarudzo zvakapfuura yave nguva yekushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika, kuwanisa veruzhinji mabasa, kudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekuedza kupedza dambudziko rokushayikwa kwemari mumabhanga. Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo ichashanda zvakasimba kuedza kurwisana neuori mukati memakore mashanu ari kutevera. Vachiti vese vachawanikwa vachiita zveuori vachasungwa.
As your president, I pledge to act fairly and impartially without fear or favor. As a president of...
Semutungamiri wenyu wenyika ndinokuvimbisai kuti ndichaita zvinhu pasina rusarura, pasina kutya kana kusarura semutungamiri wezvizvarwa zvose zveZimbabwe. Ndiri mutungamiri wenyika anoteerera uye mushandi wevanhu.
Vamunangagwa vati vatambirawo tsamba yabva kune vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe yekuvakorokotedza pakugadzwa kwavo, iyo yanzi yavo yaine mwanasikana wavamugabe amai Bona Chikore Mugabe. Mutsamba iyi iyo yaverengwa navamunangagwa, vamugabe vati vakundikana kuvepo pachiitiko chanhasi sezvo mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kuSingapore kwavari kurapwa sezvo vachinzi vari kurwara, zvichitevera kuramba kuri kuita mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa Kukunda kwa kaita wa Munangagwa, munyora anona nezwe mitemo mbato rezanu PF, vapo mangwana, vata avasi kushushikana nekusawaya kwa vachamisa nebato ravo, pakugadzwa kwa itu kwa wa Munangagwa.
Vano vana uziza kushambira za pakuvanu, vanu waka votera wa Munangagwa. Kana waidi wana vanu, waidi waka wana mavota kawanda udarika wa Munangagwa. Asu vanu waka votera wa Munangagwa. Saka chamisa mwana wedu, so taku mkurumbira kutia, azive kutukana wakapita msaruzo. Unogona kuhina kana kuchikiwa. In this case haka chikiwa ngata pirezozo. Nika hendi hende remberi.
Vamunangagwa, vavimbisa wakuti vacha omba commission icha ongoranya ye kupfuru wako kaitu kwa vanu muarare mzwa wani ya mavuvu ne vanu fungidziru wakuti mauto. Vamwe vanu ava, vairati dzira asi vamwe vakangobata nidzirwa. Zvichakadai, gurukota runona nezve mitemo, vaziyambi ziyambi, vati zvaida kuitwa navachamisa zvekukonzeresa kuti commission inoona nezve sarudzo ye Zimbabwe Electoral Commission ivhure dura remashoko ezvakashandiswa musarudzo kana kuti seva zvaive kunze kwemitemo nokudaro vati vachamisa vanofanira kutambira kukundwa kwavakaitwa navamunangagwa.
Zvavanga vakuda kuita kuti vanovhura seva hazvisi provided for nemutemo waifanira kunge vachidziva kubva pavakatanga nyaya yavo.
Pakugadzwa kwavamunangagwa nhasi panga paine vatungamiriri vedzimwe nyika vanosanganisira vaPaul Kagame vekuRwanda, vanore zvakare mutungamiriri wesangano reAfrican Union, mutungamiriri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiriri weDRC vaJoseph Kabila, mutungamiriri weZambia vaEdgar Lungu, mutungamiriri wehurumende yeLesotho vaThomas Tavane, mutungamiriri weBotswana vaMokgweetsi Masisi nevamwe vamiriri vedzimwe nyika dzekumavirira vaimbova mutungamiriri weBotswana vaIan Khama havana kuuya panga pachigadzwa vamunangagwa kunyange hazvo vakange vakakokwa. Kunyange hazvo vachamisa vasina kuya pakugadzwa kwavamunangagwa, mutungamiriri werimwe boka reMDCT Muzvare Tokozani Kupe neutungamiriri webato ravo vanga varipowo pachiitiko ichi. Kugadzwa kwaitwa vamunangagwa nhasi semutungamiriri wenyika kunoreva kuti ndivo vave mutungamiriri wenyika wechipiri akasarudzwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, kunyange hazvo vamunangagwa vati vari kuumba komisheni yekuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu muHarare, mutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vati vanhu veMDC Alliance ndivo vakakonzera mhirizhonga yemusi wa1 nyamavhuvhu iyi yakapa kuti vanhu vatanhatu vazopfurwa nemauto. Zvichakadaro, vebato reMDC Alliance vanoti havasi kuzotambira utungamiri hwavamunangagwa vachiti vakabirira sarudzo. Mundoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC Alliance Dr. Ngulule Kosivanda vanoti mutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa havana kuenda nekuti havasi kuwirirana nekutorwa kwemhiko navamunangagwa.
President Chamisa vanga vasiko vakataura nezero kuti even dei vanga vakadaidzwa ka havadaidzwe kunovhiya mbudzi dzavo dzabiwa nemunhu abambudzi dzacho. Vanofanirwa kuita kutaurirana kuti ai vaka ndamboba paye ndikazocheka mbudzi yenyiya todii tovhiya here, ndozo vakataura nezero. Saka ndosaka vanga vasiko kasi chimwe chokwadi ndechekuti hatina kumboona kuti vambokokwa here ikoko. Kasi imazona kaa kuti kusina President Nelson Chamisa iyi inauguration, hakuna inauguration, kwanga kusina vanhu, zvisina basa nekuti vanga vati Dynamo sinayanenda zvinozotamba mustadium imomo.
Dr. Sibanda vashoronye kunetsana kwa vanoti kuri kubuda pakati pavamunangagwa navachiwenga. Panyaya yenhaurirano, Dr. Sibanda vati havasati vasumwa zviri pamutemo.
Chikuru chakakosha ndechekuti President Chamisa vakanyora tsamba tisati tasvika musarudzo. Vakati nyaya murikuita iyi haina zvakanaka, inonetsa nyika kuenda mberi, uyai titaurirane. Ngavapindure tsamba iyoyo togoziva kuti vari serious, totanga tagadzira nyaya dzekuti tidzosere vana veZimbabwe kutungamirwa nevanhu vavakasarudza tinozviita sei. Izvo zvakakosha and President Nelson Chamisa nyaya idzodzo vanoda kuti dzigadhirise, vanoda kuti dzitaugwe kusvika nyika yedu yagadhirisika.
Vachamisa vakaudza vatori venhau nezuro kuti vane humbo kuti vakabirirwa musarudzo uye vanoti ndo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Zvakabuda musarudzo ndezvekuti takahwina sarudzo, and tinotenda vagari vemuzimbabwe zvizvarwa zvemuzimbabwe nekuvhota zvakanaka zvakadai. Tine urombo sikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowana kwakumbunyikidzwa kana kubirwa, ndosaka muchiona takaita makungange kana kuti gakava na vakataura nyaya dzesarudzo mai chigumba nevakataura nyaya dzesarudzo vekudare guru rezvebumbiro remutemo constitutional court. Tinopokana nazvo pakuti isu chero tichiremekedza dare asi tinotadza kuwirirana nezvakabuda mudare. Ikodzero dzedu sevagari, ikodzero dzedu sevatungamiriri vebato rakavhoterwa rinofanira kunge riri hurumende.
Mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vagadzwa, hapana chavanotarisira kuchinja munyika munyaya dzerugare nerunyararo.
Hatidi kukanga nekuziva kuti vamunangagwa vakanga vakavimbise vanhu kuti mushure me100 days makiyu achapera, ndichagadzise nyaya dzemari, ndichaunze rugare nerunyararo zvavari kungotaura izvozvo. Asi tinoziva kuti rugare nerunyararo rwavo takarwona masoja anofure vanhu vari kuratidzira murunyararo.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vataura zvakanaka nemashoko ekuvaka muroma uzarirwe nerwisi.
Musangano weZANUPF musangano waakuzikanwa nekureva nhema, saka hapana chitsva chataudzwa nhasi, hapana chitsva chatingaudza vanhu kuti chichaitwa nehurumende yapinda iyi, inongova hurumende yezano.
Munyika hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, izvo zviri kupawo kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kunetse. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye aitawo hurukuro nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Rwanya avanodzidzisawo paUniversity of Johannesburg muSouth Africa.
Chokutanga ndechekuti kugadzwa kwaitwa vamunangagwa as president weZimbabwe nhasi after constitutional court yarula musi wa24 kuti ndiwo akasarudzwa, izvinhu izvezvo hazvichinjiki, hazvikwanisi kubviswa. So toda kuti vatereri vazive izvezvo. Asi zvadaro zvinhu izvezvo zvisingabviri kubviswa, zvirizvo zvatovapo, pane zvinhu zvinofanira kugadziriswa munyaya dzepolitics dzeZimbabwe, nezvokuita nezvematongerwo enyika nezvokuti munhu anosarudzwa sei. Constitutional Committee yakati vamunangagwa ndiwo mutungamiri, ende ndiwo mutungamiri sezvazviri. Asi kuti munyika meno kugadzikana meno kutenderana vamunangagwa vave legitimate, havawani ruremekedzo rwakasimba nokuti dare rataura nokuti vagadzwa. Vanowana ruremekedzo rwakasimba rwokuti ndimutungamiri wenyika, nokuti vana vemuZimbabwe vanogadza munhu kuti aite president vane vachinzwa kumanyukunyuko kuti zveshuwa ndezvatakaita. Asi chokwadi chiripo ndechokuti kusarudza kwavamunangagwa kwakune matambudziko akawanda anozikanwa kana naye vamunangagwa nevamwe wavo muzano kuti matirwa anoitwa sarudzo muZimbabwe haana kuchena.
Munoona remangwana renyika rakamira sei?
Remangwana renyika yedu harina kumira zvakanaka kana vamunangagwa vakasai zvininipisa, vakasanyatsokubvuma kuti ndiri kutonga hangu. Asi maitirwa akaitwa sarudzo haana kunaka. So kuti nyika inge mberi, inini chikurudziro changu vachamisa navamunangagwa vanofanira kugara pasi. Vagara pasi havafaniri kuti kwai chamisa tokupa zvakati ofisi, aiwa vanofanira kugara pasi vachamisa kuti hano munoona vamunangagwa chitongai. Asi kana tati mutongemi, ngatichiwirirana kuti nyika yedu togadzirisa zvakati 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 zvaka, vowirirana mareforms anofanira kugadziriswa kuZimbabwe Election Commission, kubasa rinoitwa nearmy mupolitics dzenyika, kunyaya dzemedia. Vadaro vakawirirana vakanyorerana pasi, vamunangagwa vavoenda mberi vachitonga, asi zvinhu zvanyoreranwa pasi zvagadzirirwa kuti vati patinoenda kusarudzo dzinoteera hatiiti dambudziko futi rechi resarudzo dzedu dzedzidzi dzenhema.
Tinonzwa vamwe vari kutaura ivo nyaya yehurumende yemubatanidzwa kana kuti GNU, imi munoona seizvi?
Haina, handifungi kuti kwai hurumende yomubatanidzwa ndiyo ingagadzirisa. Chinhu chinofanira kugadziriswa mareforms andiri kutaura iwayo, mareforms okuti ivhen vachamisa vasingarani gore rinouya kana muna 20 whatever kutatwa maelection kana vamunangagwa asipo, vanhu vanenge vachizouya kuzokondesa maelection vanokondesa maelection pasina kupokana.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Rwanya vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino regai tichimbonzwa zvangachitaurwawo nevamwe vatsigiri veZANU PF vanga vari kuNational Sports Stadium vataura nesangano renhau reAFP.
Tauya kuzocelebrate victory yeZimbabwe as a whole. Because I believe victory combat ED victory yeMthese.
Siyajabula kakhulu kubuya lapha sizobukela uPresident wethu egcotshwa. Tinofara zvikuru kuuya pano kuzopemberera naPresident wedu.
Vamwe vatsigiri vava Munangagwa vachitaura kuNational Sports Stadium nesangano renhau reAFP. Muri yeAmerica iri kuchema gamba Senator John McCain avo vakashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere chegomarara. VaMcCain vainge vave nemakore makumi masere nerimwe kuberekwa. Vakarwa hondo yekuVietnam uye ndege yavo yakadonhedzwa vachibva vasungwa muna 1967 vakapedza makore mashanu vari muturongo umo vaishungurudzwa zvakanyanya. Asi pakapera hondo iyi vakadzokera kuVietnam vakabatsira kuti nyika iyi itange kudyidzana neAmerica. Muna 2000 vaMcCain vakakundwa sarudzo dzemaprimary dzekukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika navaGeorge Bush avakazomirira bato remaRepublicans musarudzo vachizokunda vaJohn Kerry vemaDemocrats. Muna 2008 vaMcCain vakazomirira maRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika asi vakakundwa navaBarack Obama vemaDemocrats. Muna 2008 vaMcCain vakashora zvikuru nyaya yekunonotswa kuburitswa kwezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika muZimbabwe. Vakashorawo zvikuru nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzevanopikisa. Vakatiwo utongo hwejekerere nekutevedzera mutemo ndizvo chete zvaiunza utongo hwakanaka muZimbabwe nemuAfrica mose. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paAmherst College muno muAmerica.
Zvinhu zvanyanyisa kurwadza nyika yavo vaMcCain. Ini ndakaita rombo rakanaka rekusangana navo muna 2008 ndichishanda semuintern kuCapitol Hill. Pandakasanganawo navo munhu akataura zvakanaka chaizvo pamusoro penyika yeZimbabwe. Ipapo yaiva nguva yatanga tichangobva muma 2008 elections. Kune zvakawanda zvanga zvichinetsa muZimbabwe, asi ivo vanga vana vaKennedy vachitaridza kuti vanoda kupa rubatsiro kunyika yeZimbabwe. Saka kubva painteraction iyo ndinoona kuti munhu akanga ane commitment kupublic service, tichizivaizvo kuti ivo vanga vane 35 years vari mupublic service muhurumende yavo yeUnited States.
Tichitarisa nhoroondo yeupenyu hwavo, chii chingadzidzwewo nevamwe vanoita zvematongerwo enyika muZimbabwe?
Chandinonyanyisa kuona chingadzidzwa nevanhu kuti munhu unogona kushingirira uye kuti maofisis ekuseva nyika akawanda. VaMcCain vakaedza kuita president muna 2000 zvipakunda, vakazotsvayazve muna 2008 kusvika vasvika pakuita presidential nominee wemaRepublican. Asi pane zvimwe urongwa hwavanga vakaitirwa vari kuseneti ikoko ndiko vakanyanyisa kuita impact yavo. Masvondo apura pane bill rakasainwa naPresident Trump richibudikidza nemaefforts avaMcCain. Tozoona zvekare kuti kune vanofarira Obamacare, vaMcCain ndivo vakaisa vhoti zvekare yekusevha Obamacare. Takatarisa kucampaign for health reform, ndivo vakanga variko zvekare vachilida. Saka kazhinji vanhu vanenge vachifunga kuti akuti ndingogona kubatsira nyika ndinofanira kungoita president chete kana ndofanira kungoita chakati chete. Asi zvinoratidza kuti munhu paapinda muofisi yawapinda yese iyoyo, ingave kuleadership board yemunharaunda maunogara, ingave mucommunity board yedunhu renyu, ingave muparliament, kungave kusenate, ese wayo maopportunities ekuti munhu unogona kuita leave your legacy.
Dr. Chipo Dendere inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanga vari parunare muno muAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Ndi
tinokutambirai nemufaro vateereri veStudio 7 muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa pamepo nemusi wesvondo wega wega neni Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa zvakabuda mudare reConstitutional Court nemusi wechishanu. Muhurukuro iyi tine gweta vechidiki vanoshanda vari kuHarare. Koma Valentine Masaiti. Koma Valentine, imi muri gweta rechidiki, shuviro yenyu se mukomana wechidiki ari munyika yeZimbabwe, makatarisa mabudiro aita sarudzo idzi yangai iri yekuti kudii?
Ndakange ndakatarisira kuti ani nani zvakatawina sarudzo iyi atigadzirisiro zvinhu zvatinofunga kuti zvatinogara tichinazvo zvakaita sekutitiwane mari mumabhanga. Nhasi pandakura nemudhorobha ndanzwa kuti rate ranga ritori pa90% rekutenga maUS dollars uchishandisa EcoCash kana kuti uchishandisa mari iri mubhanga mako. Tinoona zvekuti izvo vatorisa value yemari yako kana uine $200 mubhengi unopiwa $100 or $110 mari.
Mukoma masaiti, ngatiuye ipa kutarisa kuti vamunotambawo navo nekugara navo munyika yeZimbabwe vari kunzwisisawo here udzamu hwezvazviri kureva kuti izvi ndizvo zvabuda musarudzo?
Hazvisiri zvazvo zvavangokatarisira, nekuti tinoona kuti vechidiki vakaenda kunovhota vakati wandei gore rino vaine shungu dzekuchinjawo nyika yavanotiwo vakazvarwa yatishatei pane zvayanga iri munguva yevabereki vedu mazuva akare. Vandinofambidzana navo vanoti zvabuda musarudzo hazvo, zvabuda mudare. Mungangoti henyu ini semagweta ndizvo zvabuda, asi isu hatikugutsikana nazvo.
Mashoko enyu amungavapewo vamwe venyu vanodawo kurudziro nekusimbiswa vachitarisa ramangwana renyika yeZimbabwe muchidimbu ndeyekutiwo kudii?
Asi ini ndinoti kwavari vechidiki vese, ngatisarasei tariro. Isu vacho takutofanira kunge tichiita zvatinofanira kuita kuti nyika igadziriki. Hapana munhu watingatarisira atauya kuzotibatsira tisu wacho.
Nawo mashoko enyu mukoma masaiti, tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ndinokutendai nekupinda muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Zvakanaka, ivateereri vedu manga muchinzwa kune gweta mukoma vechidiki Valentine Masaiti. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru Evans. Iko zvinorega tichende kuna Kirim Dzamiri ataurawo nevamwe vanhu nezvekugadzwa kwavamunangagwa.
Ndava kufara, ndaona kune chitadziro mberi. Bhozi vanga munhu wese anga achifarira kai haiwa. Hapana anga achinaka mafarira anga ari paka kadi. Tutaza kuti mberi uko dzichaitwa zvakanaka. Zvekuti vanhu vachiti Zimbabwe inovabatana, haiwa vanhu vakabatana.
Tonga muZimbabwe kamberi nekubatana pasi nemhandu idhipe vakomana idhipe. Inini ndafara naidhi achipinda zvake kuti atonge. Ndanyatsonzwa kufara, ini ndiri kunzwa kuti zvakanaka zvakadaro, ende ndiri kutarisira kuti vaidhi vachatsitira zvakanaka, vana vedu vachawana mabasa, vana vedu vachakomborerwa.
Vamwe vatsigiri vezanupf vachipemberera kugadzwa kwavamunangagwa, asi iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nezvezvitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Takatarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe apo vemakereke vari kumanya-manya vachiedza kuyananisa vemapato ezvematongerwo enyika. Nhasi tabata Reverend Wilson Gonese veUnited Church of Canada uye vari chaplain weRoyal Canadian Army kuti tunzwe kana zvematongerwo enyika zvichienderana nezvechitendero.
Ndingati mufungwa mangu zvinofambirana, asi zvinofanirwa kuti zvitaurwe
kuti kana vanhu vari mune zvematongerwe enyika tinogamuchira kuti mwari ndivo vanoisa vatungamiriri pazvigaro nokusarudza vanhu kuti vave pazvigaro vatungamirire vanhu nokutya mwari paupenyu hwavo. Asi ndinofunga kana vanhu vakanyatsogara pasi vakaona zvinoda kuitwa nokutya mwari zvinogona kufambirana.
Tiri kuona vemakereke muchimhanyamhanya kuyananisa vezvamatongerwo enyika. Ndipo pane mubvunzo wangu kuti izvi zviviri zvinogona kufambidzana here?
Ndinofunga kuti basa rekereke rinofanira kuvapo kuyananisa nokuwadzanisa, kwete kuparadzanisa vari mune zvematongerwo enyika. Asi ndinofunga kuti semakereke basa redu nderekumira pakati tichiyananisa nokuisa rugare kumusha kune vanhu maprofita vanoprofita kuti uyu ndiye unohwina uyu ndiye. Handifungi kuti ndio basa redu semakereke, basa nderokunamata nokuyananisa nokuva kugona kutaura navatungamiriri vedu kuti vagone kuyanana tizive kuti nyange dei tiri kumapata anopikisana asi tese tiri vana veZimbabwe. Hakuna unofanirwa kuti mumwe muZimbabwe haana kukwana kana kuti pasino mumwe munhu kana kuti nhingi hatimudi.
Vatendi venyu mungavaudza kuti pamusoro pekumira kwakaita zvino?
Ini ndinoti kuvatendi vedu vanhu ngavasaneta kunamata, vanhu ngavasatya. Ini ndinotenda kuti kana mwari vachida kuti vashandure zvinhu hazvina basa kuti ndiani wakamira muzhira, unobviswa namwari. Mwari ndo vanoisa vanhu pazvigaro, mwari ndo vanobvisa. Ini ndinongotenda kuti zviripo izvozvo, nyange court case yakaitwa yakadeclare kuti President Emmerson Mnangagwa ndo vakahwina, ini ndinongotenda kuti ngatizvigamuchire. Mwari vanobata, shoko ramwari rinoreva muna vakorinde kuti kana zvakakwana zvasvika, zvakakwana zvinobviswa. Saka ndinofunga kuti isu tirivo kuyananisa, tirivo rugare, tirivo munamato nokukurudzira kuyanana nokugara norunyararo rwakakosha irworwo.
Kana makatarisa kune ramangwana, pane zvamunotyira Zimbabwe here?
Pane zvinhu zviviri zvandinotyira Zimbabwe. Chinhu chokutanga ndechokuti munyika muve norunyararo, ndinotya kuti kuda panogona kuita mhirizhonga. Chinhu chechipiri ndinotyira kuti kunyange ZANU-PF yava na president mutsva zvake Munangagwa, asi wanga ari pati yesystemu yaivapo kubva navamugabe arimo muhurumende for 37 years. Saka kuti nditi zvinouyisa shanduko yeupfumi hwenyika neikonomi, handinyanyi kuona zvichiita mufungwa mangu.
Pane mamwe mashoko here amuinawo kuruzhinji rweZimbabwe?
Ndinofunga zvakanaka kuti ngonyengeterera nyika yedu. Vedu tinokutendai nezita raJesu. Mwari vakanaka, ndimi Mwari unoziva nyika yedu yeZimbabwe. Tinokutendai norunyararo rwakavapo kunyange nesarudzo yakapfuura. Tinotogamuchira Mwari kuti ndiko kuda kwenyu zvakabuda musarudzo nenge zvakabuda kumakoti. Tinonyengeterera President mutsva Emmerson Mnangagwa. Mwari muwanire nyasha, mupe mweya wokuda vanhu. Ngeterera Mwari opposition party MDC Alliance vachamisa. Tinoziva Mwari kuti zvinorwadza vaitarisira kukunda, asi hamuna kuzvitendera, ndiko kutenda kwedu. Tinonamata mberi vangu mapati esi. Tinonyengetera Mwari muvape simba, mutaure nomumwe nomumwe, mweya mutsvene mubate, runyararo ruonekwe kugadzikana kwetu nenge nyika yedu. Mwari pane zvinhu zvatingatyira, asi Mwari munoita zvinoshamisa paupenyu. Takakuzivai kuti muri Mwari vanokona. Pindirai.
Reverend Wilson Gonese veUnited Church of Canada uye vari chaplain muRoyal Canadian Army. Ndinoimba muchave nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda Tananuka neveChristlike Choir nekambo katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo yatambwa nhasi: mutambo wePresidents Cup kuNational Sports Stadium, Dynamos 2 Highlanders 0, Mukaso Premier Soccer League, Mutare City 1 Ngezi 0, Chicken Inn 0 ZPC Kariba 1, Triangle United 2 Bulawayo City 1, Nichrut 2 Yada 0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, dokisia yemwina mutungamiri Gomo munhau dzeIsindebele.
soku isika.